yakanaka vatereri tinotangana zvekare makwanani anhasi uri musi wechina gumi guru 17/2019 makateerera kustudio 7 nemhenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutengo wechingwa wakwidzwa kusvika pamadhora gumi nemashanu bazi rezimbabwe parks and wildlife management authority rinoramba kuti pane mhuru dzenzou dziri kuendeswa kuchina tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiriri wesangano rebakers association of zimbabwe vawellington peyama vanoti vanobika chingwa vawedzera mutengo wechingwa kubva pamadhora mapfumbamwe kusvika pamadhora gumi nemashanu sezvo gorosi rave kudhura vapeyama vanoti zvave kunetsa kuwana mari yekunze yekutenga gorosi zvopa kuti vakawanda vaitenge pamukoto apo iri kudhura zvakanyanya blessing zulu westudio 7 abata vapeyama
kufamba kukwira kwechingwa zvinombokwira sekuti chinenge chichitenge tichimhanyidzana nenyaya dzemari dzatinge tichida kuti mungoza kuti mari dzese dzakuwanika pamusika mutema munyika medu muno tine dambudziko rekuti hatina mari rekuti tikwanise kutenga mari dzekunze saka zvino zvinenge zvichikonzera ndicho kuti patinge tichida kuzoti titenge gorosi redu kubva kunze uku kunenge kuchidiwa mari dzeikoko saka mari dzeikoko pamusika mutema dzinenge dzichikwira saka ukatarisa chingwa chedu patiri kuchite retail $15 sister tinenge tichitoona kuti kana takatarisa muuri uremu hwemari yekuamerica anenge itori 70 cents chingwa chai chinenge chakatodzikisisa chaizvo dambudziko ratitoriwo naro nderekuto ivo vashandi vehurumende sekutaura kwatogara tichiita nevashandi varimo muno munyika havasi kukwanisa kuwanawo mukoro unoenderana nekusasimba kuri kuitawo mari yedu yemuno ndo zviri kutoita kuti basa redu ritonge tiri kuomesera vamwe vedu asi dambudziko zhinji ratinaro nderekuti tizokwanisa kudi kuti tizokwanisa kunotora zvekushandisa zvekuti tibikise chingwa kubva kunze kwenyika
asika sangano regrain millers association of zimbabwe hari kubatsirei here nekuti tinombonzwawo kuti rinombowana mari kureserve bank uku
magona kutaura kuti rinombowana riwane mazuva ari ose ose saka kunyange zvazvo mukada kutaurisa tikaenda kuvanogadzira iyo flawa yatinoshandisa kana kuti gurusi muchaona kuti vazhinji havatorina zvachose vakamira kushanda nguva yatirebei unongova zvinhu vanongova matura asina chinhu saka tinotopona nekuti zhinji yacho tinotoidini tinotoiwana kubva kusouth africa mozambique nekune dzimwe nyika idzi
kuti mukwanisewo kunyatsowana chouviri chingwa chingafaniri kutengeswa mari
chinofanira kunge chichienderana nekutoti kazhinji kacho tinge tichitoenderana nekuwanisa kunenge kuri mari pamusika pamutema taenda ichiri mari yedu seyakudhara iya yekuamerica yataishandisa chingwa changa chinofanira kuita 8-9%
asi iko zvino chiri kutengeswa pamari iyi pane mari yawedzerwai
kana takatarisa kumusika mutema tinge tichitarisa kuti chiri kutoita 70 cents asi ndo $15.50 iyoyo asi zvinhu zvacho zvinoramba zvichitiomera zuva nezuva
muri kumbotaurawo here nereserve bank nenyaya idzi
izoigaroziva nguva nenguva ndo tinogara tiri mumatare acho tichikurukura nehurumende tichida kuonesana kuti zviri kufamba sei chido vanenge vanacho chokuda kuti vaedze kuti vatibatsire naiyo mari yekunze kuti tikwanise kunge tichiita kuti zvitifambire zvakanaka asi ndofungawo nekuda kwokuwandirwa kwemamiriro asina kuita zvakanaka mari yacho yekunze iyi inenge ichitinetsei
Mutungamiri wesangano Rebecca's Association of Zimbabwe va Wellington Peyama vange vari parunare muHarare. Kurwiswa kwevatyairi vemagonyeti vekune dzimwe nyika kunonzi kwatanga zvekare muSouth Africa. Kumpumalanga kunonzi zvizvarwa zveSouth Africa nezviro zvakange zvichimisa magonyeti zvichiudza vatyairi vekune dzimwe nyika zvikuru vekuZimbabwe kuti vasiye ipapo marori avakange vachityaira vadzokere kunyika dzavo. Sangano risingadi kuona vatyairi vekune dzimwe nyika vachishanda muSouth Africa reATDF rashedzera kuti vanhu vaungane mangwana chishanu kuti varatidzire vachiti vanoda hunhu hwavo nemabasa avo. Tabata mukuru kweHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vadiwa Mavhinga kuti vatiudze zvavaona.
Nhamo yevatyairi vematraki mahombe vemagonyeti kuSouth Africa vanobva kunze kweSouth Africa yatangazve yakambenge yamira zvishoma, asiko zvino tiri kunzwa kuti kudunhu reMpumalanga vatsigiri veboka rinonzi ATDF vari kuti havadi zvachose vatyairi vanobva kunze kwenyika. Nezuro chaiye vakatanga kudzivisa vatyairi vachimanikidza vatyairi kuti varase zvavakatakura. Tinotori nenyaya yekuti kune vatyairi vaviri vakanzi varase mumwe marasha mumwe Chibage chainge akatakura vachinzi vasiye motokari ipapo vadzokere kwavakabva. Uyezvewo vatyairi kunyanya vanobva kuZimbabwe vari kushungurudzwa kunzvimbo dzakaita sana Alberton North kufreightbos. Vatyairi vekuZimbabwe vava kumanikidzwa kunzi vachisiya mabasa zvichinzi hakuna mari, asi ichingori nyaya yekuti kushungurudza vatyairi vanenge vachibva kunze kwenyika nekuti zvinenge zvichinzi kodzero dzavo hadzina kusimbaradzwa pamitemo. Asi kutyora mitemo idambudziko guru riri kusanganikwa naro nevatyairi vemotokari huru munyika yeSouth Africa.
Nhasi dambudziko iri ranga rapera here, ranga radzika here, uye hurumende iri kuti chiipa musoro pezvakaitika izvi?
Dambudziko iri harisati rapera, hatisati tanzwa kuti hurumende ine urongwa hupi hwekuchengetedza vatyairi kuti vakwanise kuita mabasa ravo nemazvo pasina kuvhiringidzwa nekushungurudzwa.
Vadhuya vamazvinga vari parunare neStudio 7. Sangano rinomirira vararidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinotambira nemufaro danho rakatorwa neApex Council rekuzivisa hurumende kuti vashandi vehurumende varinomirira havachakwanisa kuenda kumabasa nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Mutungamiriri wePTUZ Dr. Takawa Firajou vanoti vanotarisira kuti Apex Council iri kurevesa nekuti munguva dzapfuura vaishandutura mitsambo vokurudzira kuti nhaurirano dzimbopiwa mukana. Studio 7 yaedza kunzwawo divi reApex Council, asi mutungamiriri wesangano iri Amai Cecilia Alexander vati titaure navo nhasi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Hongu idanho rakanaka kuti vese vanotungamirira vashandi vehurumende vaone kuti vavanotungamirira havana mari dzokuenda kumabasa. Saka isu tinotambirawo veApex Council kuti vasunura, asi hatizi kuti kusunura kwavo kusunura kwaivo kana kuti vasunudza, nokuti zvatinovazivira zvikuru zvakawanda. Wozoti papera mazuva mairi kana matatu woona futi kuti havasati vasunura vaakudzokera vava kuti ngatimbopai mukana kuhurumende timboenda kumanegotiation. Isu tichizva kuti manegotiation anongoita katatu chete. Kana matenderana mari yobhadhako, kana makonana moendesa kuarbitration. But vamwe vedu havanongoramba vachititaisa position paper. eta zvesapo asatambo zvauchinzi vaenda vakanotambira opposition paper yehurumende saka hatisati tanyatsoona kuti vasvinura chaizvo here kana kuti vaita sevasvinudzwa nehurumende.
Imi nhengo dzenyu dzanga dzagarawo dzazivisa kuti hadzisi kukwanisa kunge dzichiendawo kumabasa, zvakamirawo sei pari zvino?
Tatakatendera nenhengo dzedu dzinobva kuma 10 provinces kuti timbopanguva kuti vataurirane nedzimwe nhengo dzisiri dzedu, nokuti incapacitation haibati varayiri zvePTUZ. Saka muzvikoro vari kutiudza kuti muri kudavira avo vari kune mamwe maunion, uye zvine vasina maunion vari kuonekwa vachidiscasa vachitenderana kuti ngatingotoraiwo iko kanzungu kanouya musi weFriday. Kana musi weFriday wauya uyo, toudza hurumende kuti iyi zvakona n'anga murako achida. Saka danho riripo nderekuti kubva vhiki rinouyahwo hationi varayiridzi vachienda kuzvikoro. Saka vhiki rino vari kupedzisa kutaurirana nevamwe varayiridzi vekuna mamwe maunion nevamwe varayiridzi vasina maunion.
Muri kuitawo here misangano kana yatingati reach out kuhurumende kuti munge muchigarawo pasi muchigadzirisa matambudziko aya?
Hongu, tinonyorera hurumende nokuti every time tinogara takanyora kuhurumende. Kana pakatotanga kotero takatonyora kuhurumende tichitoizivisawo kuti varayiridzi havasina mari. Mungangoona vanhu vachienda kuzvikoro mukafunga kuti kunodzidziswa uko, hakuna zvavari kuita. Vamwe vari tinotendesawo maputi kuvana vavo vechikoro, vamwe vatinoitawo maextra lessons. Vatinofunga sekuti hakuziko kurayiridza. Saka taikumbirisa kuhurumende, even nomusoweri tichazve tikakumbira hurumende kuti ione kuti yakwanisa kubhadhara varayiri zvichienderana nemari dzavaitambira. Kana vaitambira 450 to 550 US dollars, asi pakazochinja yakuenda kumaRTGS, mari yavarayiridza haina kuzochinjawo in terms of value. Saka takaapila kubva kuna president tikaita mapetition kumaparlamentari, tinogara tichinyora kuna employer public service commission as well as nokuendawo kuline ministry education tichivazivisa kuti purchasing power yavarayiridzi yemari, value yemari yavarayiridzi yakaerodewa nokuti yakasara kumaRTGS asi iwo waitambira maus dollars. Saka zviri nani kuvapa maus dollars kana equivalent yemari yavaitambira kumaus dollar. Hatidi increment, hatidi chimwe chinhu, asi tinongoda kuti izvozvo zviite nani.
Dr Takafira Zhou vari parunhare kumasvingo. Bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa nezuro rakaumba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evatevedzeri vatatu vavachamisa. Godwin Manguria anotipa nyaya inoteverera.
Mutauriro wavachamisa Dr. Ngululeko Sivanda vaudza vatori venhau kuti chikwata ichi chichange chichitungamirirwa negweta rine mukurumbira munyika Advocate Tavani Mpofu, uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori. Vati vachamisa vanogara unzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuro, nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri.
Saka vativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
MDC ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose, uye vasivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro ebato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuZANU-PF. Vasivanda vati chikwata ichi chichange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika, uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata ichi.
Tinenge tine manhamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chero nguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafarire kana kuti zvinomira zvavanofunga kuti zvinomira zvakanaka. Izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzivikanwa. Utungamiri wepanel famba uchitaura nevanhuzvo.
Mukuru wesangano rechitungwidza Manyame Residents Association vaMavela Skumalo varumbidza danho ratorwa neMDC vachiti zvakakosha kurwisa uori mumatunhu anoshanda ari pasi pemakanzuro.
Saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti danho iri ringe richiitika, asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope kuno unza tariro kwa tiri seva gari kuti zichida zinga ito kuti mafambisiru wano ito kwa mabasa mumakanzuru edu ange asina uori kana chuoko muongwe mukati
vano ngurura zvematongero enyika vakarerekera kubato rezano PF vagadzira churumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana zvitsvapa nezvaitwa neMDC vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vaya masono munangagwa rekurwisa uori vati MDC yatora dano iri nekuti inoziva kuti mumakanzuru mazhinji ainotonga mune uori unotyisa asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu vasivanda vati vachazivisa dzimwe nhengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera uye chinotarisirwa kutanga basa mukati mumasvondo maviri anotevera zvichakadai vasivanda vadzivisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro amai Linet Karenyekore ndivo vachange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato muzvinafundo Welshman Ncube vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe kuzvidzana nedzimwe nyika kozotiwo vatenda ibiti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZIMPAC vati nazvifarawo varamba mashoko ekuti Zimbabwe iri kuda kutengesa mhuru dzenzou makumi matatu neshanu kuChina nekuPakistan. Sanganiro reAdvocates for Earth rinoti rine umbowo hwekuti nzou idzi dzaifanira kuburitswa munyika nezuro nanhasi, richiti uku kutyora chibvumirano chesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka pasi rose reConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kana kuti CITES. Blessing Zulu West Studio 7 abata vafarao.
Isusu nyaya ya tili kutuwa mbasirana na yuzi nyaya uru ya tina se nyika kana watu se bazi tenona nezo kushangete za kwe muka inyaya kuona kuti muka zawana shikafu ere zawana mvura ere zawana kushangete za kwa kwa anaye nekuti nekuona kuti muka izi tili kugarisana za kana haka ere ni wani waru garagu ni muka ere waru kuwa nao ere cho uiri kutuwa mbasirikani zime nyaya ziwa nwano ndukura obu nekuti nyaya itakatirasana na izo zigore nere tese tino zatu kwanga kusi na mvura mvura ina kunaye muka ziri kuda mvura tina kututise zipurani zineta kati ziwani mvura roza tiku roza takatirasana nazo noma tamzo katakatirasana nao
saka hakuna zo ziri kutenge square
koreri ino kubari chitanga atina kana musu atakambo ati ndiku tuto zona uzinyo wa muma social media ndi zvakawanda zvacho hazvina chokwadi mukati asi ndokutaura kwandaita dambudziko ratakatarisana naro izvozvo idambudziko rekuona kuti mhuka dzedu dzachengetedzwa here kubva kune mapocha mhuka dzedu dzawana mvura here nekuti hakuna mvura kune drought vanogara padhuze nemhuka vaonawo here cheuviri ndo zvatiri kutarisana nazvo ende vanhu vari kuchengetedzeka nekuti vanhu vari kuurayiwa izvo kutaura kwatiri kuita nemhuka dzakawandisa mumapagi madzisigara nekuti nyika ino kuma 1980 kubva totizitokupa semaenzaniso patakawana kuzvitonga kuzere senyika tanga tine vanhu vashoma vanga vachigara nemhuka shoma asi mhuka idziramba dzichiwedzera dzichiwanda nekuti sebazi rinoona nezvechiendedzwa kwemhuka tine zvakawanda zvatiri kuita zvinoita kuti mhuka idzi dziwande vashanyi vauye vagadzi nekuti tine urongwa hwakawanda hwatinotiwo community tourism ndo zvatiri kutarisana nazvo tichiita kuti vanhu vaonewo cheuviri vanhu vaone mabasa mazvipatara zvevakwe vanhu vaende kuzvikoro ndo zvatiri kutarisana nazvo izvi.
Saka kubva gore zvaratanga mungati kwafa vanhu vangani nekuda kwemhuka dzemusango idzi?
Kubva gore zvaratanga tashirwa nevanhu makumi mairi makumi mairi neumwe achiri kushayirwa paizvino endi pavanhu makumi mairi ava vakaurayiwa nemhuka dzemusango vangangosvika zvikamu zvishanu kubva muzana 50% between 40 and 40-50% vari kuurayiwa nenzou kwozoitawo vamwe vanourayiwa nemakarwe kwoita vanourayiwa nemapere tine vakaurayiwa nemapere vhiki rapfuura mari mwezuro kuno akaurayiwa futi negaro endi ndo zviri kuita nekuti hakuna mvura hakuna chikafu mhuka dzinopedzisira dzaakuenda munogara vanhu saka dzinopesera pakuita matambudziko akadai. Ende mukaizi kana dzapinda munogara vanhu hadzisi kuuraya vanhu chete, dziri kubva dzavaparadzirawo zvirimwa zvavo zvinoita kuti vanhu vafine nzara. Saka urongwa hwedu ndo matambudziko makuru atakatarisana nawo, kuti dai vanobatsira vatibatsirawo kuti tikwanise kuwana zvinhu zvakadai seizvi. Zvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka nemhuka, zvinoita kuti mhuka dziwane mvura, dziwane chikafu. Ndo nhamo dzatinadzo.
Mutauriri weZimparks vati Nashe Farao vange vari parunhare muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Nhasi dare reSupreme Court riri kutarisirwa kupa mutongo waro panyaya yekuti vaNelson Chamisa ndivo here mutungamiriri weMDC zviri pamutemo. Nyaya iyi iri muDaily News. MuDaily News mekare vanamukoti vabvumirana kuenda kubasa kwezuva rimwe chete pasvondo. Newsday rine nyaya inoti amai Grace Mugabe vangangotorerwa purazi ravo rekumazowe mushure mokuenda kumatauro edzimhosva kwakaitwa nemunhu wavakatorera purazi iri vaLangton Chapungu. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Injinoitwa pabatsitsi ndozitarira munoshamisika nevanhu vari kuchema kuramba chingochema chikoti munangagwa munangagwa, asi ndo vakavhota. Izvi nyangwe akaita marare munongona kwakazara. Saka muri kuchemeko muchichingomuda, dai achiita marare ishaya vanhu aiona kuti vanhu vachamuda ainge akatopa. Vanhu veZimbabwe nyazofungisisai chaizvo, muchafa nenzara nyazofungisisai. Dai kuti paka unoona muchingoti akati pambere zano unofumbira maoko, handizivi kuti zvinoreva chii. Chamunoda chaizvo chii? Vanhu vezano maurayi nyika, tikurai vanhu tsitsi. Baba vaMugabe vakanga vari nani, aiita kuti zvinhu zvikakwira aipindira mumastoro. Zvino munangagwa nyange zvinhu akanzwa kuti zvinhu zvakwira atombopinda, nekuti anoziva kuti anongoenda muzvinhu zvake zvinongova chikafu chake chinoya nendege kubva mune dzimwe nyika chingokoburutsirwa kumba kwake. Haana basa nevanhu vakamuvhotera vacho. Aiwa baba, dzorai mwoyo wenyu, batsiranai na china Chamisa, mutaurirane mugadzise nyika. Nyika inake isiri muno musango, tashuwa mhuri dzedu. Hakusi kuda kwedu kuti tiwange tiwanikwa tichiri musango tichitambudzwa kudai. Taisai kusaa tuitwa muno musango. Vanhu vari kuurayiwa, vari kupiswa. Munhu unofa uchipiswa nemoto, hakusi unhuwoo. Pekutiza nyika yedu baba, nyika yakanga yakanaka, maurayi nyika. Dzorai mwoyo baba, tatenda hangu.
Hello Studio 7, murikutaura na Komando Mapfumo paSouth Africa paSA apo. Ndi Komando Mapfumo. Ndaida kukombera nauyo anonzi anosigadzira chirumhanzi uyu weZANU-PF achiti kwa yezva izvaizvo zvaitwa naexcellence advocate Nelson Chamisa, zvekuti vaumba komishini inoridzwa naadvocate vari bofu yekuona kuti makanzira dzarushanda bhochi chimera. Achiti kwa hazvidzvitsva president Mnangagwa vakazviita ari kukopi president Chamisa vari kukopera zvekutiwa Mnangagwa anitaura zvemabasa haana zvanoziva zaki yacho iri yasunga ani chiwenga. Vanhu vari kurama hard because of this guy. Barakudza zvari kudza zvefat gadzira chumanzu ari kwasapura achiti kwai political analyst. Political analyst gadzira chumanzu chakada kutaura chekuti kaduma hauna munhu unomiriri wakakomenda zvezvepolitics. Yanoti kansela inoti MP unongova munhu ari kushandiswa muZANU-PF. So don't comment zvezvepolitics because nekutaura zvisina basa, nekutoti badzisa tagara tine marwadzo tagara tine ZANU-PF tisingaidi kubva NPO ZANU-PF tichingodyiwa neMDC. So musatitira kutaura zvisina basa. Perenzi ngasumbe, Energy Mtodi ngasumbe, Chiwenga ngasumbe, Kembo Mwadi ngasumbe, nezaki yoyi Obiti Mbofu ngasumbe, Maramakumbere Hongo ngasumbe, Vanachombo ngasumbe, Godi Ngongwe ngasumbe, Tongai Mnangagwa ngasumbe, kana ikana zaki achishanda. Kwete zvokusunga Prisca Mpfumira zvokuti murikumveira kuti aiva nealliance namugabe. Hazvina musoro zvamuri kuita izvi. So don't tell us why we are that for nothing. So commissioner, who want to be with the president? Let the minister in order to cancel up to 1 to 300 worry. We appreciate it. That is issues than PF Snabas. That is the car and this Baba. So Gadrachu must be other things as Snabas. Gadrachu Mantafa than Badi, Natrum Shasta Snook, Pastor Joseph, not such a word. So I don't tell Snabas. Thanks in Kumot.
Magadi enyu muri Zimbabwe. Maonero angu na mafungiro angu nenamo yangu manetekera ndinoita takatiza munyika yangu nokuda kwenamo. Ndiri mwana wemuZimbabwe, ndakazvarwa muZimbabwe. Ndiri kurarama muSouth Africa. muSouth Africa macho tinorarama futi zvetichitya. Vanhu vazhe dena mambo tibatsira neimwe plan yekubvisa vamunangarwa. Munoona mabvisira vamakaita vamugabe ndomabvisira munofanira kuita vamunangaro. Vamunangaro tanga tichikumbira kuti vabve pachigaro. Isu tatambura tanetseka kutaura kwana energy mutodi kutaura kwevanhu vakaguta vanhu vezanupf vaingoba mari dzezanupf vaiba mari dzedu isusu dzemagovernment vaiba isu mari dzedu dzenherera vachiba mari dzedu isusu dzevanhu vanotambura. Nhasi vanenge vakuvapa mukana wekutaura vakaita sana energy mutodi avo vanonzi vamugwada leno mambo tibvisiravo vanhu vezanupf nokuti ivo vane mukana wekundotaura kuzpc. Isu hatina mukana wekusvika kuzpc. Zpc tinobatwa sembwa. Ndakanongeswa mapepa pazpc paizvo ndisingakangani. Ava vana neenergy mutodi avana vekwangwada avo ngavaende uko nevanhu vecheche avo mapolitics masatanism ngaende uko kuzpc. Noti kuti mutishungurudzi tanga tichikumbiravo vachamisa vambotibvisiravo government. Takazama tajamuka tikazama tistrike mapurisa ayo ari kuungana pamaofisi enhangiro amdc. Tanga tichikumbirawo mubvunze kuti mapurisa echinyi ndeye amdc here kana kuti ndeye zanupf tizive. Kana ari mapurisa akafanana nekungoti akamirira mumwe munhu wese ngaabve ngavasadisturba vanhu vemdc pamaofisi ngavandoungana kumaofisi ezanupf. Tinoona kuti vezanupf vanozvitengera here ape mayometi akaonekwa ayo ndeye vanhu vezanupf hasi amdc ndeye vanhu vezanupf. Hatisekereri zvinhu zvakadaro. Madokta pamberi nokustrika madokta. Musadzokera kumashure. Maticha itovharai pamberi nokustrika. Munhu anonzi munangaro ngaabve pachigaro.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Vanhu vatema Thomas Mapfumo, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutengo wechingwa wakwidzwa kusvika pamadhora 10.5. Bazi reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority rinoramba kuti pane mhuru dzenzou dziri kuda kuendeswa kuChina. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.